sezvo nyika yatarisa nanesarudzo mapato ezvematongerwo enyika ari kuvimbisa kuti achagadzirisa dambudziko remari iro rakomba munyika. Vari kutungamira MDC Alliance musarudzo vaNelson Chamisa vanoti chiri kunetsa imari yemabond notes iyo inofanira kubviswa sezvo pasina chairi kubatsira.
Tapedza kuvhota, chinhu chokutanga chinofanira kunoitirwa guva, toita nyaradzo, toita magadzo acho, toita mutiganezwe ibond notes. Ngatibvisei nhema dzokuti takatora mashizha kana kuti tishu tanyembe kana kuti imari haisi mari. Bond notes ayo mari irimo munyika, asi hakuna munhu anoisa mari mubhengi nekuti bhengi racho rine zvipukuto.
Mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti vanhu vanofanira kushandisa dzimwe nzira dzisingadi mari chaiyo.
Mari ukapuwa ipai zvese zvaunoda urikuda kutenga mavegetable pamusika wotenga wapuwa ipai chaungodira kugara nedhurumu wemako chii zvozvoitei.
Vari kushandisa EcoCash neOne Money vari kugunun'unawo kuti mitero yavari kubatirwa yakakura zvakanyanya. Zvinhu munyika zvakaita manyamamire nerongo pari zvino zvekuti vemakambani sematauriro ari kuita mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries Vasfela Nijabangwe ari kutatarika kuwana mari yekuti vatenge zvinhu kunze kuti vagadzire zvinotengeswa munyika. Vajabangwe vanoti vanowirirana nedanho reRBZ rekumbosimbisa kupa vemakambani mari kwete vanhuwo zvavo.
Pari kuonekwa kuti vakaunza mari kubva kunze venyika vachiunza maUS dollar aya vopa vanhu kupiwa kumabhengi. Mari iyaya haitisi kuzoiona kumabhengi ivo ichidzoka nekuti vese vari kuiwana vakuenda kunoitengesa mari iya kana kuti vari kuenda kunotenga kune zvimwe zviya zvirikutengeswa murodhi. Saka vari kuti sinzi ezvine zvitatarisa tamira tine mari shoma yatiri kuwana, mari yatinayo ngatitoipa kumakambani kuti vakwanise kuita sei maUS dollar iwayo vaunze zvinoshandiswa kugadzira zvokuti vanhu vakwanise kutenga nazvo. Vanhu vari muno toshandisa chi yatinoti mobile money kana kuita transfer nokuti zvese izvozvo zvinezvi ndo zvaakutoshanda, ndo mari yakanyanya yakushandiswa.
Asi mutungamiri webato rinopikisa repdp vari nhengo yemdc alliance uye vaimbovawo gurukota rezveupfumi vatendai biti vanoti zviri kuitwa navamangodya kupedza nguva kuteya nzou neriva
zvibatsirika kukwanisa vanhu vatema vese vakaisa mari dzavo muzibhengi ari maus dollars which they can't get them out now. Takasiya paine 6.5 billion US dollars cash yakaendepi mari iyoyo, vaidya vari kutora futi madiamonds and so forth. So tiri kutongwa nevanhu vasingagoni.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe Dr Prosper Chitambara vanoti zviri kuitwa navamangudya havaoni zvichishanda.
Situation ichingori zvayanga ingori nguva yapfuura, hapana shanduko for the better, yatingati improvement. Panesapa vanhu vari kumbowanawo mari but vakunyakwana ari macoin mabond coin ndichivakota vamangodya vari kuti nyaya yemaparo market transaction ariramba achiwanda, saka vari kufunga kuti maindividuals akashaya access kumaus dollars zvinogona kuita kuti dambudziko remparo market probably riite nane. But handioni dambudziko richiita nane nekuti it's a structural challenge, it's a challenge of confidence. Confidence mumabhanga, confidence munyaya zveinvestment.
Kunyange hazvo hurumende iri kuvimbisa kuti pane mari iri kubva kuAfriexim Bank kuzopedza matambudziko emari, zvinhu zvaramba zvakaita mhidigari. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC. Dini Blessing Zulu.